Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 6, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari pakurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe.
Sezvo vanenge vafunga kuchiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungo wazimisa kodi hizo zazi ti josero kumabasa kana tichiri ngori incapacitated. Kana tichiri incapacitated kwa hizo maria wendeza kubasa kwa hizo kwenye kusina. Sala nyango wendeza wa makoza na kutatendeza hizo zazi kwa maria kwa hizo
wendeza kubasa. Urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanhu vanoda kukwikwidza zveje hwoshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kwoumwesera veruzhinji mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kurangwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabudza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakurangwa mabasa ava havafanirwe kushandisa nzira yekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nyaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Skosana vati nekudaro hurumende yave kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kurangwa mabasa uku vachiti vamwe vevana chiremba vari pakurangwa mabasa vachiri vana vechikoro zvekuti havangaudze hurumende zvekuita. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vanoti vana chiremba havasi kuzotyisidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare edzimhosva vachiti chinopedza gakava riripo kunge chete hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku mune nguva ishoma kuti kwanise kuenda kubasa, tichiti awane kurivhira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pari naizvozvo sezvo vanenge afunga kuchiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungo wazimisa kodi hizo zazi ti josero kumabasa kana tichiri ngori incapacitated. Kana tichiri incapacitated kwa hizo maria wendeza kubasa kwa hizo kwenye kusina. Sala nyango wendeza wa makoza na kutatendeza hizo zazi kipe maria kita se wendeza kubasa. Kwa na hizo zote chuko kuru zira employee duja arriva hizo mzira. Kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa
tiri kunzwa kuti iwo vashandirwi vanove hurumende vari kuti vana chiremba havasiro vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti
tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana, which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mitemo yekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana, izvono kuti inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandiro hayo, kana kuti ichikuda kuti vashandi vauye bhakozi panapa chatinongokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. Tinoda kuti mari dzedu dziite sei dzine simba rekutenga nekuti pari zvino dairondwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Tinovimba kuti employer akauya akatipowo zviri nani zvinokwanisa kuti tiende kubasa. Tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowances edu areview achienderana necurrent interbank exchange, nekuti kubva paita musiyano waRTGS yaranga tichiluza value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yanga yakuluza value pakutenga. Saka tatichitocomplain iso magrievance tichiti zvone dai hurumende yaonewo nzira dzekuchiroziswa masalaries edu kuti aonekwa nesimba rekutati.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vari parunare neStudio 7. Urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nehurumende hwekuvandudza mutemo wezvesarudzo yemutungamiriri wenyika kuburikidza nekukwidza huwandu hwevanhu vanofanirwa kudoma munhu achange achida kukwikwidza musarudzo iyi huri kushoropodzwa nevamwe. Bepanhau resandemeo rinoti gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakati mutemo mutsva uyu uchabatsira kubvisa vanhu vari kukwikwidza musarudzo iyi vasina rutsigiro rwakasimba kana vamwe vanoda zvavo kuita zvedambe. Mutemo uyu unonzi unoda kuti vanokwikwidza vadomwe nevanhu vangangosvika chiuru kubva matunhu gume munyika, uye kuti mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza dzikwidzwe kubva pachiuru chemadhora chiri kubhadharwa pari zvino. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti urongwa hwakadai haufanirwe kubva kuhurumende ine bato riri kukwikwidzawo musarudzo yakadai, asi kuti kuvanhu vanosarudza vatungamiri.
Zvino chetinofanira kuziva, chinofanira kuzikanwa nevari muhurumende ndokuti zvinhu zvose zvakadero semakwikwi kana kuti mapitse ezvekupinda muofisi kwomunhu anenge achitungamira zvinofanira kubva kushoko ravanhu. Zvazvinoreva ndezvekuti zvinofanira kubva kumaonero avanhu. Mutemo iwoyo wakadzama unofanira kudzikwa navanhu kuti zvine zvakakodzera here kuti zvigozhere vanhu kuti vapinde mumapitse ekuita mutungamiri wenyika. Saka ise Democratic Party takanga tataura kuti mitemo yakadai inofanira kubva kuvanhu. Uye kana vaida isa mutemo iyo ngavafundire vanhu zvakazara, nokuti inenge iri nyaya yavanhu. Haizi nyaya yehurumende bakuti munhu ungazopinda sei mukutonga nyika. Mashoko ngaabve kuvanhu. Mutemo unofanira kubva kuvanhu. Iyezve muZimbabwe vakandemire, hatisati tava nomutemo wakadzikwa navanhu mujekerere. Zvinhu zvose zvazvichingombunyanidzwa sezvamunongoziva kuti kubva pakuzvitonga kwatakaita kubva gore ra1980 taatichingova nomutungamiri mumwe. Zvabuda pachena kuti mutungamiri waingoita zvake zvaanoda. Zvakazoruka pakuti boka rake chairo reZANUPF ritokonewa kuti vangamudzinga sei kuzveko kuti vanhu vakatozopindira vakavabetsera kumubvisa. Saka taatisina mutemo wejekerero wakadzikwa navanhu, zvikuru kuru mutemo wezvekuita nesarudzo wokuumbwa kwehurumende inenge ichidiwa navanhu ine tsigiriro navanhu. Ndosaka nyika iko zvino izvi yakaparara.
Asika Dr. Zembe, pane vamwewo vari kuti izvi zvinoyamura kubvisa hundi unongokanganisa mbeu musarudzo, nekuti pane vamwe vanongoda kupinda nokuti vakwikwidza kuve mutungamiri wenyika.
Bodo zvehundu inozobviswa navanhu ndo vane simba rokushara. Handiti kodzero inofanira kupiwa kumunhu wese womuZimbabwe kuti azame noto. Saka ndiani unofanirwa kuti ati haningiwo azozame noto haukodzeri? Pfungwa iyoyo inofanirwa kubva kuvanhu musarudzo. Ndo vanozoti nyangwe mukapinda vanhu 200 vanhu vane vachiziva zvavanoita. Vanhu vanoda kuti vanhu vasawanda vane vachiita sokuti vanhu mapenzi here? Pfungwa yokutonga nyika inobva kuvanhu munhandare yakasununguka. Nhandare ikange yakangosununguka chero vanhu vapinda vakawanda sei, muchangoona kuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachibuda nomutungamiri wavanoda.
Imiwo sebato rinopikisawo muZimbabwe, mune matanha amuchatora here ekupikisa mutemo?
Akakura ise Democratic Party tagara tichipikisa. Ndosaka tisina kupinda masarudzo ose kwamakore akawanda kubva patatanga kutaura nezvekuti munyika munoda bumbiro tingati kuma 1994 takatanga isu seDemocratic Party kusudza nyika kuti mutemo unofana kubva kuvanhu, mutemo mukuru wenyika. Saka isu seDemocratic Party tichaenda mberi tichikwikwidza kugozesera vanhu nokuti isu tine bato ramapise.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, kana kuti ZERA, yakazivisa zvakare nezuro nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Izvo zvinonzi nevakawanda zviri kuomesera veruzhinji sezvo kukwira kwemafuta kuchikwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Dhiziri rave kutengeswa nemadhora emunyika gumi nemashanu nemasendi makumi matanhatu nemana parita roga roga, kuchitiwo peturi ichitengeswa nemadhora emunyika gumi nemana ane masendi makumi mapfumbamwe nemanomwe parita. Mukuziya nezvekukwidzwa kwemutengo uku, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Chokutanga toda kuti tiyeuchidzane kuti ndiyo gwara rakatorwa nehurumende rokuti mutengo wemafuta uchange uchitarwa nemusika wemari dzokunze, interbank exchange rate. Saka ndozvakabvumirana kuti pasvondo roga roga vanenge vachigadziridza mitengo iyoyo kuti inge ichimira maringe nepanenge paine mari yomusika wepa interbank exchange rate. Asi dambudziko razvinozounza ndorokuti mareta mitengo yemafuta asi hamusi kureta mari dzinopuhwa vanhu. Nekuti vanhu vachada mari kamari yavanotambira ndiyo yavachishandisa kuti vatenge mafuta, kwete mafuta chete, vatenge zvakare zvimwe zvinhu zviri kukwira mitengo nokuda kwekukwira kuri kuita kana kuti kudonha kuri kuita Zimbabwean dollar pamusika wemabhanga. Saka chinonetsa ndechekuti mari dzevanhu hadzisi kuretwa asi maprices ndo ari kuretwa. Tichireva kuti mari dzinotambira vanhu mukanyatsotarisa hadzi kunyatsogadziriswa kuti dzinyatsokuratidza mamiriro aita mitengo yezvinhu.
Tichiona kuti Dr. Kanyenze, musi wa 30 September rinove svondo rapera, mafuta iwaya akakwidzwa, diesel kuenda pa$12.42, petrol kuenda pa$11.76, asi mukati mesvondo zvakwidzwa nemari ingaisvika pamadhora matatu. Vanenge vaona chii kuti vange vachikwidza zvakanyanya kudai?
Dambudziko ravanaro nderokuti vakangotarisa divi rimwe chete. Vari kungotarisa nyaya yavo yokuti tikuda kuti vanotenga mafuta vazogone kunge vaine mari yokuti vatenge mafuta maringewo zvakare nevanhu vanotengesa zvinhu sekuzova kwenyu zvinhu zvizhinji zvemuZimbabwe zvinototengwa kunze kwenyika. Saka vanenge vachiitira kuti makambani kana maretailer azogone kunge achizotenga zvinhu izvozvo zvokuti restock kuti vagone kutengesa zvakare. Asi dambudziko racho nderekuti vangotarisa divi rimwe chete revanotengesa, havasi kutarisa vanotenga vacho kuti vakamira papi. Ndo dambudziko riri ipapo. Ndokusaka muchiona dzimwe nyika kana dzichinge dzasvika pakadai vanoita inonzi muchirungu indexation, yokutiwo mari yemunhu inotiwa munhu inenge ichitarwawo yakanangana nekukwira kwekuita mitengo yezvinhu.
Saka zvingagadziriswa sei izvi, Dr. Kanyenze?
Hazvimbonetsi zvinhu izvi. Zvinoda kutanga kutaurirana, nokuti mukasataurirana zviya munoita zvekuhwandirana sezvatiri kuita izvi. Hurumende inohwandira vanhu, vanhu vanopedzisirawo vohwandira hurumende, yoita mufakosi, hapana kwamunoenda kana makadaro. Saka nyika dzaenda mberi idzi, mukatarisa na Rwanda, mukatarisa nyika dziri kusumuka dziri kupunduka, vane urongwa hwekutaurirana. Vanhu vanogara pasi, hapana munhu anotakurwa musaga, ende hapana zvakare munhu anoda kutakurwa musaga. Zvinhu zvakaoma kuti ungodzi tiri kuenda, tiri kuenda kupi? Hahambe chete. Vanhu vanofanira kunge vachikosheswa, vachipuhwawo mukana wekuti varatidze kuti vane zvavanofungawo, vanewo pfungwa dzavo dzavanogona kupakurira kuhurumende kuti maprogiramu ehurumende afambe zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7. zvino tomboenda kuna Mike Weve weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurira isvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vatatenda zvokora. Vadzokora ndakavaonawo padande mutande apo paFacebook vachiposta pamusoro pechirongwa chekubatsira vechidiki munyika. Saka nhasi tati aiwa ngatimbovaunzawo pano paprogram kuitira kuti tinzwe zvizere. Vadzokora ndinomugamuchira muchirongwa mukoma zviri kufamba.
Ah, ndizvozvo mukoma zviri sei.
Aiwa tiri right tiri kufara kuva nemi pachirongwa nhasi.
Yeah, I'm also happy to be here. Thank you so much for having me.
Saka mukoma chitiudzaiwo zvizere pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo paFacebook muchiposta muchiti makatumira shangu kuZimbabwe.
Ndani nebhudzi dzakawanda. Mbava nangoti, you know, ndakangounganidza bhudzi dzandina bedzi. Dzimwe dzandasingashandise. Ndongodzitumira. Saka ndakatanga kutaura neshamwari dzangu. Iri part of, you know, the Fellowship for Christian Athletes. Saka ndakangotaura navo. Ndakataura neleadership yacho. Vabva vangoti, okay, we'll make an announcement. Tapo wangu announcer vanhu vabva tangu nguva nebutsu. I posted about it on social media. I had some of my friends vasingagari muNorth Dakota area, vamwe vanogara Minnesota, Wisconsin, vakatanga kutumira bhudzi dzacho. And I got in touch with one organization known as the Samaritan Feet. They also gave me, I managed to raise 100 pairs of shoes then. The other 100 pairs of shoes, I got to see one organization known as the Samaritan Feet.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekutengera vechidiki vashangu? Uyezve ivo vechidiki vakazvitambira sei?
Inini chakandikonzeresa kuti ndiite initiative. It's just giving back to the community. Ndakaenda kuchikoro kuPlumtree, and Plumtree is a very soft spot on my heart. Ndinyaya yekuti ndokwandakakurira, and vechidiki vakafara chaizvo. Ndakatumirwa mapictures, ndakaona, you know, the smile on their faces was just amazing. Saka the community yekuchekwani Plumtree vakafara zvisingaiti.
Mungatiudzawo kuti pane vechidiki vangani vakanyatsowana rubatsiro rei?
Chekwani, it's a primary ne secondary school. Inini primary focus yangu was the high school kids. Vanodzidza paChekwani vachigara munharaunda yekuChekwani, nekuti vakawanda vacho vaiuya kuchikoro pana ndiri kuChekwani inini, vaiuya kuchikoro vasina bhutsu. Saka zvakangondibata ndakati again ngotumira bhutsu dzakanaka. Saka it was, I think from the numbers I got, it was over 200 kids.
Tudzeiwo zvizhinji pamusoro pematambudziko amakasangana nawo nechirongwa chenyuchi.
Tambudziko rekutanga randakasangana naro nderemari. Bhutsu dzakanyatsouya dzakawanda, but ndakawana challenge panyaya yekuti manje mari ndichaiona kupi yekutumira zvinhu izvi. Because anga ari madhiramu 4 akazara nebhutsu, and dhiramu 1 rinotodhura zvimwe zvisingaiti. Saka ndakagara pasi neimwe shamwari yangu ndakaiudza vision yandinayo. Bhabva atongoti ngatitore kompyuta izvezvi tivhure GoFundMe page, titange kutotumira vanhu pasocial media. At first ndandisina tariro yekuti vanhu vanokwanisa kuresponda, but ndakaona imwe support isingaite. Shamwari dzangu vabereki veshamwari dzangu vakatanga kubvisa mari ipapo, and I had over $2,000 yekushipa zvinhu zvacho izvozvo through a GoFundMe page and just sharing it on social media.
Aiwa, takunzwa zvakanaka mukoma, tatenda. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chichange chichiendera mberi here, uyezve kana pane vari kuda kumbotaurawo nemi vanofanirwa kuenda kupi kuitira kuti vakubate?
I think chirongwa ichi chichaendera mberi. Kana pane vanga unibata, vanokwanisa kundibata pa namba dzangu 701-260-6404. Kana vakaenda pa social media, Facebook, tatenda dzokora, vanondibata.
And namba idzi ndedze kuAmerica, handiti? Saka pane code yekuti +1, handiti?
Yeah, namba idzi ndedze kuAmerica, pane code yekuti +1 futi. Saka yeah.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vadzokora, tinotenda zvikurusa mukoma nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much, baba.
Muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vatatenda dzokora. Umwewo wevechidiki angane chirongwa chekutumira butsu kuZimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichiendera mberi tichibata nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Michael Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako chinobata-bata nyaya dzevechidiki. Iyo zvinotokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro na Dr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe yechishanu nyenyedzi nomwe, uye vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Tinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga.
Nasi Dr. Paganga, tida kuti mbotarisa kurarama kwechiKristu netsika dzechivanhu kuti zvinofambidzana sei?
Mukatarisa kana mumagwaro Bhaibheri, Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo, nokuti munhu achirarama rudzi rwega rega. Katarisa isusu sevanhu vatema taya tine manamatiri edu, inonzi African Traditional Religion. Mukatarisawo maMoslem vane tsikawo dzavo dzavanoitawo dzinoenderana navo, tozvino zvavabudisira chiMoslem chavo. Ukaenda kumaIndians vane chavo chiHinduwo, zvichingodaro zvichingodaro. Saka zvinobatanidzira patsika, ndopanobuda munhu anonzi munhu, nokuti mamuchiteedzera magariro zvamunodya imi, zvamunofanira kuteedzera kuti muite, nekuti munhu sekusika kwakaita nemufanidzo waMwari ane zvaanofanira kuita nezvaasingafanira kuita kuti pabude munhu anonzi munhu. Saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization, nenyaya dzemodernization, nenyaya dzecultural exchange, vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo, vachidziona sedzakareruka, vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiuya chinenge chidominata sei. Isusu tasagara tichinamata kare, asi vanhu vanogona kutadza kuzvinzwisisa kuti vakuru vedu vainamata sei. Kunonzi kunamata hakusi kupfugama kuna musiki chete, asi kuti ukachengetedza unhu kwokuti hamufanira kunge muchiba maten commandments. Hafanira kuchitora mukadzi womunhu, ende mukatarisa vakuru vedu vaive netsika dzavo dzekuti ukatora mukadzi womunhu waigona kuripiswa namambo, ukaba waiva nemurango wawaidi waaiwana. Izvozvo ndo zvinomutsa anonzi munhu. Saka zvichienderana nekumagariro anenge akachita vanhu munzvimbo dzavanenge vaine, vanezenge vaine kurarama kwavo kwavanoti kwavanoita. Kwozoya chamazoti chitendero zvamunokoshesa, hatingati muchirungu mabelief systems, hatingati mavalues, kana kuti hatingati maissues. Izvo ndo zvinoumba. Saka ukatarisa nyika dzakawanda muAfrica muno, tomboti sedu yeZimbabwe, unoona zvino ukatarisa upenyu hwakanyanya kuomera vanhu chaizvo. Saka vanhu vanofunga kuti hamedi kana mvura isinga naye, wafunga kuti pamwe climate change. Pato ukazodzokera kutsika dzedu, unoona kuti vakuru vedu vaive nemanamatiro avaita, kana kuti kana yakwana nguva yekunaya kwemvura chaizvo, zvichikutada kusvika munguva yekunaya kwemvura waiona vaenda pasi pemuchakata. Pavanongo kuti vanyika zviyo saini yaive yatoratidza kuti Jehovha adayira, ende kwaendwa kunobikwa nevanhu vakadii, waiona kuti chemberedza gumaura nevakuru vachienda padondo. Pavanozoti musi wokuti doro raibva, waiona mvura ichibva yatonaya ipapo. Asi ukatarisa manje pari nhasi kuti chapinda manje chinamato chedu, unotoona vanhu vagere pavanenge vagere vanotaura kuti in the name of Jesus Christ, zvese zvavanoda kuita vatoredzera manje kwavatoredzera, kuti vachienda manje pamuhacha kwegwe vachiti in the name of Jesus Christ, unoona zvatopesa.
Zvamuri kutsanangura izvi, munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu kuti kunoitwa zvokuteketera mvura, kunoitwa zvei, zvese zvamatsanangura izvi?
Maita zvakanaka nemubvunzo wakanaka mukoma Jonga. Saka zvinoreva chokuti imi mukatarisa magwaro manje, kana ratinoti Bhaibheri iroro, zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo. Zokuti ukaona kuti kana semuenzanisa watati vanhu vainoteketera I historical information inenge iripo iyo dzimuchibva yapindura kuti vaizvoti zvose tinoturira kuna Musika vanhu vanhu vanoita misconception manje nemisinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata midzimu aiwa yanga iri channel of communication sezvatinongoitawo pachikristu kuti kana kuda kusvika kuna Mwari nekuti Mwari munhu isi tatinotyisa hatingoita zvezvongoti tongomutora nekumurerusa asi kuti tine channel yedu zvinongoita kuti kana kuda kuona kani ngatiti president wenyika haungoti kana wangotinoka patopinda asi kuti unobva nechannel ndozvanofanana nezita guruguru iroro saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna Mwari zvokuti kuudza munhu kuti pamwe Mwari ari kuna ngu asingakuziva but anokuziva through midzimu yako nemaancestors zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita asi chiri chochokwadi nekuti ndozvinoita kuti tiparare zvatisvita patiri manje.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita Shanje. Dr Paganga, onekai zvenyu vateereri, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda vateereri. Chandinongosiya nekupedzisa kumazvangu ekupedzisira ndichikutendai nekuteerera kwamaita ndechekuti tsika dzedu nechikristu zvinobatana kana miregungwa kristu aita kuti handina kuvazochinja nekusandura tsika dzenyu asi tsika ndodzinotipa midzi nekuti rudzi nerudzi rune zvaro zvaraitendera saka izvozvo hazvifanira kushorwa kana kuti mungazvitorere munhu pasi zvinoita kuti mushayiwe zivo kana kuti muzive kwamuri kubva nekwari kuenda saka zvine matambudziko anokonzerwa muspiriti matinoraramamo. Maita zvenyu vati muve nenguva yakanaka.
Tinotenda Dr Joseph Paganga vekereke Johan Masowe Chishano nyanye dzinomwe uye vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yabuda seizvi: Dynamos 1, Blaway Chiefs 1, Rentals 1, Islanders 1, Wange 0, Black Rhinos 0, Triangle United 3, Harare City 1, Tel 1, 1, Manika Diamonds 0, Kuchituo Mshowani 1, Caps United 2. Nayo nzwisa yekambo Andina Simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vanachiremba vari kurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe. Urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanoda kukwikwidza musarudzo iyi zveje hwoshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kuomesera veruzhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA.